Nengo yebato rema Republicans wa Sam Brown nemusi wechipiri waka kunda vanhu bato ravo vazhinji musarudzo yokupinda musenate vakamirira bato ravo mudunhu reNevada. Pave kutarisirwa kupukwidzana kunotyisa naSenator Jackie Rosen vebato remaDemocrats. Achakunda musarudzo pakati pavaviri ava anonzi achabatsira bato rake kuti rive nevamiriri vakawanda mudare reSenate muAmerica. Vachitaura kuvatsigiri vavo muguta reRino, vaBrown vakatenda mhuri yavo vachiti America iri pamharadzano. Vakati vana vavo vatatu havana ramangwana rakajeka. VaBrown vaiva muchiuto asi vave pamudyandigere. Aka ndekechipiri vachikwikwidzira chigaro ichi. Pamari yekushandisa mukutsvaga rutsigiro, vaBrown vanga vari mberi uye vakazotsigirwavo nevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump. VaBrown vaishandisawo zvakaitika pavari pavakanga vari muhondo kuAfghanistan, uko vakapotsa vaurayiwa nezvinoputika vakapinda muchipatara kwemwedzi yakawanda. Rutsigiro kubva kuna vaTrump rwakavabatsira zvikuru. Pavakazivisa kuti vari kukwikwidza, vaBrown vakataura pamusoro pekushanda kwavo muchiuto uye magariro avo nemhuri yavo, vachiti vanoda mukana wokuenda kuparamende kuti vanorwisana nevebato remaDemocrats. Amai Rosen, avo vakakundavo zvine musindo vavaikwikwidzana navo mubato ravo, vakabudisa gwaro richishora vaBrown vachiti vanotsigira chikwata chebato remaRepublican chinopfurukidza mwero. Vanoti vaBrown vanotaura zvenhema kuitira kuti vavhoterwe, vachiti vanotsigira kumbunyikidzwa kwevanhukadzi vachida kuti varambidzwe kubvisa pamuviri. Nyaya yekupa madzimai kodzero yekubvisa pamuviri inotarisirwa kuva nyaya huru musarudzo yemutungamiri wenyika yemunambudzi. Amai Rosen vanoramba vachiyeudza vavhoti kuti vaBrown vanotsigira mutemo wekuTexas unorambidza vanhukadzi kubvisa pamuviri pavane masvondo makumi maviri. Pakutanga kwegore rino, vaBrown vakagara pasi nemudzimai wavo achitsanangura kuti akabvisa pamuviri vasati varoorana, izvo zvakakonzera kuti vaBrown vachinje pavamire maererano nenyaya iyi. Vamwe mubato remaRepublicans vaikwikwidzana navaBrown vanovashora zvikuru vachiti vairamba kuita gakava kana kuti madebates, vachiti munhu anofambidzana nebazi rebato rechinyakare. VaBrown vakatsvagwa nevebato remaRepublicans vaida kuona kuti kukundwa zvine mutsindo kwakaitwa bato ravo muna 2022 hakuitiki zvakare. VaBrown vakavimbisa utungamiri hwakasimba mukuona kuti miganhu yenyika yakasimbaradzwa, kuona kuti vanhu vose vanowana simba remagetsi kudzikisa mitero kuvandudza mashandiro anoita matare edzimhosva. Vavhoti vemuNevada zviuru zana vakavhota musi wakange kuchipisa zvakanyanya mumaguta eReno neLas Vegas. Mashoko aya atumirwa naScott Sonner weAssociated Press ari kuLas Vegas kuti Nevada. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.